vasivanda avo vanga vari nhengo yezanupf vashaya nhasi kubulawayo zvichitevera kurwara kwavanga vachiita nechirwere checovid-19 kushaya kwavasivanda kwaziviswa nasachigaro wezanupf mudunhu rematebeleland north uye vari gurukota rehurumende rinoona nezvinoitika mudunhu iri varichard moyo
Tanga asinganzwi mushe for the past 1 week or so. Then in a Zulu, he drives himself to UPH. Afterward, because he never pinda muchipatara. So I think I'm pinned on oxygen. Nezuru makufeli. Then azoshayika Nezuru usiku. So we just shared the information today in the morning. Ne leadership KB and UPF which was on. But if I taura ne family which is what my bagadira say for his burial. But that's what we have for now, what we have for now from the party and from the honorable MP and senators who are in Cholocho.
Mushandi mukuru anoona nezvoburiswa kwemashoko muzanu PF vachafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti bato ravo rarasikirwa zvikuru nekufa kwavasivanda.
Tinonzwa kurwadziwa, tinonzwa kubatikana, tinonzwa kushushikana, tinonzwa kutambudzika semusangano nekuda kwokurasikirwa kwataipa negurukota romuparamendi nhengo yeparamendi vazenzo sibanda rekucholocho. Musangano unorwadziwa zvakadzama nekurasikirwa kukuru uku asi zvinongotitaridza nekutipa chidzidziso sevana vemuzimbabwe kuti dambudziko recovid-19 chirwere chedziwa ipengo ichi hachisi kudzorerekera shure saka naizvozvo tinofanira kuramba tichiita patinogona napo kuti tizame kudzivirira nekuchengetedza upenyu hwevanhu ndoku saka level 4 lockdown yawedzwa kuti tichengetedze nepatinogona napo upenyu hwavanhu vazenzo sibanda vashayika vari nhengo yeparamendi zvichiratidza kuti vanga vachishanda uye vachishandira vanhu vavo ndiko kusaka vaita risk yekusangana nezvirwere ichi asi tinoti kwavari dei vazorora murugare
kushaya kwavasivanda kunoyo apo imwe nhengo yeparamendi yanga ichimirira vakaremara amai Rejoice Timire vakashayawo nezuro kuburikidza nedenda rimwe chetero mutevedzeri wemutauriri wemdc alliance vaclifford shlachwayo vakurudzira hurumende kuti ione kuti sarudzo dzemabi elections dzaitwa sezvo nzvimbo dzakawanda dzisisina vamiririri vachiti dzimwe nyika dzakaita sezambia dziri kungoita sarudzo zvisinei nedenda recovid-19
nyaya yemabi elections haisi nyaya yekuti vana nhingi vari kuti chii kana kuti vana nhingi vari kuti chii inyaya yekuteedzera mutemo uripo kuti kana siti richinge raita vhakandi kana wadhi richinge pasisina mumiririri wevanhu chii chinoitiwa panosarudzwa munhu nenguva yakamira sei saka zvekuti zanupf iri kutsva kuenda kumaelections zvinhu zvinotoita kuti vanhu vezimbabwe vasakwanisa kunge vane vamiririri vavo vanovamiririra muda reparamendi nekumakanzwa saka nyaya yainesa nyaya yekuti pakaitika masita avhakandi zvinhu zvaifanira zvakaitwa panguva yacho iyoyo but hazvina kuitwa nenyaya yekuti zanupf yaitya kudya election zanupf inotya kuenda kuvanhu saka iri kushandisa masimba ayo zvisizvo masimba ayakatora futi zvisizvo kuti maelections ainge asina kuitwa nenguva yakafanira vanhu vange vasina kunge vasarudza munhu wavo zvisina kufanira vazhinji vacho vakaita zvekudzimba zvisiri pamutemo nekuti masisi mazhinji avo vanhu vemdc alliance vakabviswa nezanupf namwonzora vachiisa vamwe vanhu vavo vanoda vana kupe nevamwe vakaiswa kuparamendi nedzimwe nzira dzisidzo pamutemo saka nyaya yanetsa nyaya yekungotyorwa kwemutemo pavadira vanhu vezanupf ndo nyaya yetofanira kupedza sevana vezimbabwe
asi vamugwadi vati bato ravo rakagadzirira sarudzo kunyange sarudzo idzi dzikanzi dziitwe chero upi musi zvavo asi vati sebato havafari kuisa veruzhinji panjodzi nekuda kwesarudzo
tikwanisi kuramba tichiisa upenyu hwevanhu mudambudziko rekuti dei taita mabi elections nokukasira nokuti vanhu ivavo vanosangana futi dzine dambudziko rerufu nekuda kwechirwere ichi saka chakakosha dzidziso iripo pakurasikirwa kwatiri kuitwa senyika sebato semapato akasiyana siyana ndeyokuti ngatirambei tichizama kutevedzera nzira dziripo dzekuchengetedza upenyu hwevanhu tozopinda musarudzo dzakaita sedzimabi elections izi mushure mekunge dziwa mupengo iri risina ukaka kana kuti richinge raderera asi kana kuri kuti mabi elections vatungamiriri vehurumende ezimbabwe vaona zvakakodzera zvichienderana navakoti vedu namadhokodheya kuti nyika yaaredi kuti tichiita mabi elections isu semusangano hatina chatinovhunduka nokuti our victory is handed. We have done a lot. We are doing a lot in this circumstance. those not tarida kuti kufamba nevanhu vedu takavatakura pamafudzi iyo vakatakura musangano kumusana
mukuru anoona nezvesarudzo mucommission unoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission vautele Tlaigwana vati commission yavo ichatevedzera zvinenge zvataurwa nehurumende panyaya yesarudzo hurumende yakambomiswa kuitwa kwesarudzo dzemabai elections ichityira kuti chirwere checovid-19 chinogona kupararira uye mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakataura nemuvhuro kuti nyika imboramba yakavharwa sezvo denda recovid-19 riri kuramba richiuraya vanhu munyika ndakamirira studio 7 muharare ndiri thomas chiri pasi